Vashara papara gwaro irimaneru ano irorikuda iti kwa kuti without reforms, no elections, kana kuti rene, vachangira vati nyaya kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo muZimbabwe yava kufanira kugarwa pasi nechimbi chimbi nevatungamiriri venyika dziri muSADC. Vachangira vati bato ravo harisi kuramba kupinda musarudzo, asi pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Vaenderera mberi vachiti vari kukungura kuti dai bato ravo risina kupinda musarudzo dzakaitwa muna 2013 idzo dzavanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU PF, asi vaMugabe nebato ravo vanoti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena. Vanoti vafarawo zvikuru kuti vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru vava kutaurawo nezwi rimwe chete navo pamusana pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo, kunyange hazvo vasina kubuda pachena kuti vachashanda pamwe chete namai Mujuru here kana kuti kwete, mukukwikwidza vaMugabe musarudzo dzemuna 2018. Gwaro raparurwa nhasi iri rinoti sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ndiro rinofanira kunyoresa vavhoti. Gwaro iri rinotiwo madzishe nemasabhuku pamwe nevari muchiuto havafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekufambiswa kwesarudzo. Gwaro iri rinotiwo panofanirwa kuumbwa nzira dzekuti kana vaMugabe vachinge vakundwa musarudzo vabvume kusiyira masimba kubato rinenge rakunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.